maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vePoland maziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna Clark kuparticipate mapublic hearing vachiti papfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitike nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvatakuita. Vari muPoland hongu. Asi pese patiri kuita madeal hatisi kutanga taenda navo kuPoland kuti taite. Tikadaro zvaakuita as if Poland yakabazi kehurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko, kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzarepolisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya toenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kuPoland, tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Poland?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose, asi vakapiwa mandate nevanhu. Tisu tine 2/3 muparlament, nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuZANU-PF muparamende iye zvino. Izwi reruzhinji rakavhotera ZANU-PF, izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba kabhineti yavo inova executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziruswa mutemo ndepapi. Saka ndati vePoland havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera, saka tichikurukura navo. Uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi, titaure navo.